Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakunda mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. VaTrump vakwanisa kukunda matunhu akawanda akakosha. VaTrump havasi mutsva wetsambo.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president.
Ndinoda kutenda America nekundipa mukana wekuti ndive mutungamiri wechimakumi mana nenomwe. Ndakamboitawo mutungamiri wechimakumi mana neshanu.
Vamira maawa manomwe kusvika nzvimbo dzanga dzichivhoterwa dzavhara kuti vature mashoko kuvatsigiri vavo.
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to
yave nguva yekuti musiyane nekuvengana sezvakaitika mumakore mana adarika. Yave nguva yekubatana.
Mutsigiri wavaTrump vaSteve Maguire vanoti,
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel.
Ndinofunga kuti vanhu vaneta nezviri kuitika kunyika. Zvinhu zvose zvawedzera mitengo, zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari uye dzimba.
Mumwe mutsigiri wavaTrump, amai Alia Weber vatiwo,
I liked the 4 years we had under Trump prior and I'm hoping
ndakafara nezvakaitika mumakore mana akatungamirirwa navaTrump. Uye ndiri kuvimba kuti tichadzokera kumakore iwayo.
Mushure mekunge vaTrump vakunda musarudzo nekuwana mavhoti anodarika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 electoral votes kubva kumatunhu akasiyana-siyana, bato ravo reRepublican Party rabva rakundawo mudare reSenate. Kutsvaga rutsigiro kwange kwakaoma sezvo vaTrump vakapona kaviri vachida kuurayiwa. Asi izvi hazvina kuvamisa kuramba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Mumwe mutsigiri wavo muzvare Renee White ainge akagara kumashure kwavaTrump pavakapfurwa kekutanga kuButler, Pennsylvania, anga ariwo kuPalm Beach kumuzinda wavaTrump nhasi.
I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting.
Handifungi kuti rwendo urwu ruchange rwuri nyore. Tinotofanirwa kuramba tichirwa.
Zvanga zvichiita sekuti vatsigiri vavaTrump vanga vachiziva kuti vachakunda musarudzo sezvo vaungana vakapfeka nguwani dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana neshanu kumashure uye kumberi dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe. Nyaya iyi yatumirwa naCaroline Pressut, VOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu.